Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 14 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muparamende moita bata murefu bata mupfupi, mapurisa achiburitsa nechisimba nengo dzeCitizens Coalition for Change dzanga dzichipikisa kutoreswa mhiko kwevakakunda musarudzo dzemugovera. Nyaya yeChina yekupa Zimbabwe zvombo zvehondo yotemesa vakawanda musoro munyika. Meya veHarare odzingwa basa negurukota rezvematunhu mushure metsamba yanyorwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru weTRCC vasengezo chavangu. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimwe nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dzakuvara apo mapurisa apinda nechisimba mudare reparamende kuMount Abden uko dzanga dzichiratidzira kusafara kwadzo nekutoreswa mhiko kwenengo dzezano PF nomwe nedzimwe mbiri dzechikwata chevasengezo chavangu vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC. Mutungamiri weCCC vanoson Chamisa vanoti vashavangu havasi nengo yebato ravo. Vanga vachitoreswa mhiko vanosanganisira vasikotisa kupwanya vave kumirira mabvuku tafara. Kumabvuku kune nengo yeCCC vatapfuma neimasaya vakapondwa vachitsvaga rutsigiro nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nevatsigiri vezano PF. Asi mapurisa anoti kupondwa kwavo hakunei nezvematongerwo enyika kunyangwe asati apa umbo hwacho sezvaainge aivimbisa. Mukuzeya zvaitika mudare reparamende, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera bato rinopikisa reCCC mudare reparamende vaClifford Hlachiwayo.
Mamembers of Parliament eCCC ari kumira akamira pachirangano chekuti maelections akaitwa musi wa9 haasiwo chekutanga nechekuti vanhu vakadzingwa kudare reparamende vakaitwa recalled nemunhu anoti chavangu vakadzingwa zvisiri pamutemo.
Mune umbo hwacho here vahlachwayo nekuti tiri kunzwa ka veZANU PF vachiti varingotedzera zviri kubva kumatare?
Zvese nyika inoziva, iyo ZANU PF inoziva zvakaita zvisiri pamutemo. Vaendera mberi vobva vabvisa vanhu vaifanira kucontesta pamaelections aya vanga vari vanyorwa paballot papers vakabviswa nekoti yakaitwa pakati peusiku zvinoshamisa zvinokatyamadza nyika yese vakabviswa vakarega kuvhoterwa. ZANU PF ikaisa vanhu vayo vaida kuti vange vachimiririra nzvimbo idzodzo. Asi zvese izvi tinoona kuti kutyorwa nekumbunyikidzwa kwemutemo nekumbunyikidzwa kwevanhu kodzero dzevanhu nekuti vanhu vanenge vachida kusarudza vanhu vanenge vachida kusarudzwa. Vapedze izvo vakuda kuvagadza mudare reparamende zvisiri pamutemo.
Saka zvii zvamaita mudare?
Madare reparamende, mamembers of parliament tiripusakati aiwai zvitomirira vanhu hatingaregedze zvakadai zvichiitwa. Vana vamasaya vakafa nekuda kwezvinhu zvakadai izvi. Vazhinji vari kuabdaktwa vachikwadzwa vanatakudzwa ngadzore vanaonarebhl James Chidhakwa nevakadaro vese vari kubatwa vachimbunyikidzwa nenyaya yezvinhu zvakadai kumarecords ari kuitwa asiri pamutemo. Tikati aiwa isusu vamiriri vedare reparamende hatingaregedze zvinhu zvakadai zvichiitika munyika medu vanhu vakatarisa. Saka tikati aiwa maitiro akadai haasiwo, nyika hakuna kwairi kuenda. Hatingaregedzi nyika yedu ichiitwa zvakadai nevanhu vanomupimbindoga uryire nokukara nekusada kuti zvinhu zvakanaka zvifambire mberi kuvanhu vese.
Tiri kunzwa kuti nengo dzenyu dzedare reparamende dzanga dzichiratidzira dzanzi dzisawo yekudare kwemavhiki mana anotevera. Zviri pamutemo here izvi?
zvinofanira kuitika kana munhu ari mudare reparamende akaita zvinonga zvichinzi zvisina mutemo, panofanira dare rinoongorora izvi reprivileges ndo rinofanira kupa mutongo kumunhu member inenge aita zvisizvo. Saka izvi zvekuti umwe munhu ari hwani anongomuka ongotaura kuti zvakati osha mutongo wake kuvanhu vedare reparamende, zvinhu zvisizvo zvinenge zvichitarisirwa zvinge zvichiitika. Asi ndo zvamataura for sure vanhu vapuhwa mamembers ECCC mudare reparamende anzi 4 sittings vasikapindi mudare reparamende vasikakwanisi kunge vachiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuti vaite, nenyaya yekuti varatidzira kuti aiwa zviri kuitika zvisi pamutemo. Hatingaregedzi illegality ichiitika mudare reparamende, rinova riro dare rinofanira kuchengetedza mutemo idzi dziri kuchorwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika.
Pane vakuvara here mumhirizhonga yaitika iyi pazopinda mapurisa?
Ehe, tine vanhu vakuvara mu mabishibishi nemukubatana kwaitika nemapurisa apenda zvisiri pamutemo.
Vanokokera bato rinopikisa reCCC mudare reparamende vaClifford Hlachiwayo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Tangovaona vachiita zvavanowanzoita mazuva.
Tine urombo vateereri
zvokungotaidza ruzivo rushoma.
Asi kavari kupomera bato renyu reZANU PF mhosva yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo dzainge dzabudirira musarudzo yemuna Nyamavhuvhu.
Kunoitika madecisions iwavo, mamwe anoitika kumacourts, mamwe anoitika kumapolitical parties kwavo ikoko. Voda kuuya kuzokanganisa maoperations anenge achiitwa muparamendi. Kana totoenda muparamendi kuti munhu akunzi achiitwa sworn in semember of parliament, tatopedza zvose. Kana kwaiva kukambena tingadai takatoita tikavarira kuti weda ahwine. Kana tanga tine challenge yatinayo kucourt, tingadai takadana maloya anoruzivo ruzhinji akandomirira chido chedu. Saka zvese izvozvo zvinenge zvapera, tasvika pastage zvino yokuti tiswee in.
Ko sei tazoona mapurisa achipindira apa?
Every member of parliament, whether umwe ari kune imwe political party, umwe ari kune imwe, tinotarisirwa nomutemo namastanding orders and rules kuti tiremekedze every member of parliament. Saka kana munhu auya kuzogadzwa, kana tiine zvichemo zvedu, tinoenda kumatare. Ngatisiyane neari kugadzwa, nokuti uyu apinda kuta member of parliament achishandisa the same process yakashandiswawo kuti wehwini.
Munorevei apa?
Wakatohwinawo vamwe vachitokomplena vachiti ndabirwa kana kuti wapinda uyu ndangadai ndamudya dei vazhinji vangu vanga varipo, but wakatopinda nokuti nguva yacho ndomusi woyo ndiye wakanga aina vanhu vazhinji. Saka we should not see members of parliament vachitaridza that level of ignorance. Very embarrassing. I was very embarrassed to see the level of honorable members vachibehave nenzira isiriyo.
Vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shavangu, vanonzi vadzinga zvakare meya mutsva weguta reHarare vaLove Joy Chitengu, vachivati havachisiri nhengo yebato rinopikisa iri. VaChitengu vanovekanzura weward 36 vadzingwa vasati vakwanisa mwedzi vari muhofisi mushure mekutsiva vaive meya veHarare vakazodzingwa musi wa13 mwedzi wapera navaShavangu zvakare vaIan Makone. VaChitengu vaifanirwa kudzingwa nguva imwe chete navaMakone, asi vakapona neburi retsono sezvo zita ravo rakakanganiswa kunyorwa patsamba yekuvadzinga yekutanga, izvo zvinonzi zvazogadziriswa navaChavangu zvakatambirwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando. Kudzingwa kwavaChitengu uku kuri kuuya kunyange hazvo dare reHigh Court rakapa mutongo unomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. vaAlbert Mhlanga vanove vanozviti ndo mutevedzeri wavachavangu vabvuma kustudio 7 kuti izvi ndizvo zvaitika. Studio 7 yaidzawo kubata vachitando asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei vachitengu vachitsanangura.
Ndikungozvinzwawo pamadandemutande social media kuti kune tamba yakabva kuministry of local government yakanyorwa naminista vachitando ichizivisa kadziuru kuti ndinge ndichimira basa nekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo yeCCC. Zvinova zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndiri muutungamiriri hweCCC hwetaskforce yeHarare ende pari zvino handisati ndagamuchidzwa kana kugashira tsamba yekuti ndinge ndichimiswa basa. Ndiri kungonzwawo pamasocial media eWhatsApp, Twitter, Facebook zviri kutenderawo zvakadaro.
Pane zvikonzero zvitsva here zvamuri kunzwa imo mumasocial media zvingadai zvaita kuti munge muchidzingwa hwendo uno?
Chikonzero chandiri kungonzwa ndechekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo yeCCC, zvinova zviri kutondishamisa kuti ndinogokona kuva nhengo yebato ratakavamba chirudzi. Uye rimwe dambudziko hombe riripo nderekuti zuro uno High Court yakaita judgment yekumisa mumwewo ari kuzviita Secretary General weCCC watisingazivi kuti anga achimira kudzinga kana kuripola vanhu vamiriri vevanhu veparliament nekumakanzi. So zviri kutondikatyama zvavo kuti kana paine mutongo wakagadzwa wakaiswa kudare guru reHigh Court kuti vange vachimira kudzinga nhengo dzeCCC kumaparliament nekumakanziri, pane chachinja here chazovapa chimba rekuti vange vachinyora tamba yekuti vange vachindirikola?
Tichiona zuva ranhasi mashanda zvenyu zvakanaka, hapana kuita dambudziko kunyange muri kunzi madzingwa kuwemeya.
Zuva ranhasi zuvawo randava ndakatarawo kuti ndinge ndichitenderera munharaunda yandinomiririra ndichionana nevagari kutaura kuno ndiri kutobetserana nevagari vemunharaunda mangu kuzama kuclear marara pane imwe dhamusaiti munharaunda yekorobwa. Kutaura kuno ndopandiri iko zvino. So handisati ndasangana netamba kana kugamuchidzwa tamba iyi ndichida pamwe iri munzira kusaziva, asi zvichiri kutongondinetsa ndechekuti kunogouya tamba iriko sei kana dare guru reHigh Court rakamisa vachabangu kuti vambomira kudzinga vanhu.
Ava vanga vari vadzingwa pachigaro chameya weHarare vaLovejoy Chitengu vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti kanzuru yeChipinge isabvise nechisimba vagari vekwamaunganidze ichivaka dhorobha idzva pane minda yavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekanzuru iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemagweta evagari anova eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti wandu hwevatapenhau vaurawa vachiita basa wadzikira kubva kunamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri semisa tinoti chero kuri kudzikira hapana mutapi wenhau akafanira kutaura.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuChipinge kwamaunganidzo uku wakamirira vagara vanogara kwamaunganidzo kuChipinge wanga vaya neminda yavo yanga yatanga kucherwa cherwa neChipinge Rural District Council ichida kugadzira marodhi muminda mavo ida kudevelopa dzimba dzekugara kana kuti maresidential stands pacommunal land. Saka vagari vekuChipinge kwamaunganidzo vakanyunyuta wakatsvaga magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights na mukomatare rotazvicha mukoma Tatenda Sigauke naSisi Pegi tavagadza veZimbabwe Lawyers for Human Rights wakamhanya kuHigh Court yekwaMutare. Sezvatinoziva kuti kwaMutare kwane High Court division. Saka wakano file agent chamber application
vachiti kudi
wachikumbira kuti wanhu vanogarawo kwamaunganidzo vasatorerwe minda yavo, vasatorerwe pavanogara. Zvakaitika last week Friday pavakafaila nemusi wechishanu pavakafaila agent court application yakanzwikwa nemusi wemande naJustice Muzenda kumutare High Court. Justice Muzenda wakazopa mutongo wekuti Chipinge Road disikanzo zvamuri kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo, hamusi kuita follow in due process pachirungu.
Mutongi akakurudzira kuti paitwe sei?
Taurai garei pasi mutaure nevagari ava kwamaunganidze. Vagari vekwamaunganidze vaiti hatingatorerwi minda yedu, minda yatagara pairi kwenguva yakareba, and tingotange nekungoona maisa michina yenyu maexcavator hakungochera chera minda. Saka tiri kushungurudzika seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti nyaya dzedisplacement kana kuti appetite chidikwa dikwa chekuda kubvisa vanhu nechisimba zvinova zviri kuitwa nemalocal authorities, makanzuro edu, zvinova zviri kuitwa nemakambani, maprivate companies zvatakaona zvaitika kwana mutokoko, makambani ayataiona aida kubvisa vanhu kazhinji kacho emachina. Tiri kuona kuti pane appetite yekuda kubvisa vanhu panzvimbo dzavakagara dzinova muchirungu their ancestral land.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reReporters Without Borders razivisa nhasi kuti uwandu hwevatori venhau vakaurayiwa gore rino vachiita basa hwati dererei zvichienzaniswa negore rapera. Vatori venhau makumi mana nevashanu kana kuti 45 vaurayiwa gore rino zvichienzaniswa nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 61 vakaurayiwa gore rapera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti wandu hwevatapenhau vaurawa vachiita basa wadzikira kubva kunamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri seMisa tinoti chero kuri kudzikira, hapana mutapi wenhau akafanira kuti aurayirwe kuita basa rake.
Ko vanenge vauraya vatori venhau munokurudzira kuti varangwe sei chaizvo vamoyo?
Vanenge vachinge vawanikwa vachinge vakakonzeresa kufa kwevatapi venhau, mapurisa pasi rose ngaashande siku nesikati kuti vabate vanhu ava, kuvaratidze semufananidzo kuti kutapwa kwenhau haisi mhosva yatinoti muchirumbi yejournalism is not a crime. Vochitora mutemo woenzanisa pakukanda pamusoro penhunzvatunzva.
Asi vanenge vachipomerwa mhosva dzekuponda vatori venhau ava vari kusungwa here?
Kashoma kuwana vachinge vachibatwa vanenge vavhiringa. Naizvozvo muunganidzwa weUnited Nations kuburikidza nechikamu chavo cheUNESCO nekubatikidzana basa neMedia Institute of Southern Africa, taramba tongotsimidzira kuti hurumende dzepasi rose ngadzitore zviga zveUN Action Plan on Safety and Security of Journalists zvizviise mumitemo yazvo, pakuitira kuti pakawanikwa vanenge vauraya vatapi venhau kana kuvavhiringa anga achibatwa nemutemo, kuitira kuti zvirambe zvichitumira mashoko kune nyanya dzinodai kuona vatapi venhau sezvitsiga zvinofarwa kunge zvichigoborwa nguva nenguva.
Ko muZimbabwe zvinhu zvakamirawo sei kuvatori venhau?
Isu Misa tinotarisawo zvakare nezvinoitika muZimbabwe. Takaona isu zvakare kuti uwandu hwekuvhiringwa kwevatapi venhau nemapurisa hwakadzika zvikurusa kubva kumakore ose. Mukatarisa gore ra2008 uwandu hwaisvika 89 majournalists anga avhiringwa nemapurisa, kusungwa, kurohwa, kutambudzwa. Asi kubatanidzira nekushanda kwatiri kuita nemapurisa mwaka wazvino pakubitwa kwesarudzo kupfuurikidza kwayo, taona pasina kana chimwe chete chakaitwa nemapurisa kuvhiringidza vatapi venhau. Zvinokurudzirwa zvikurusa, uyezve unova mukana wekuti tichitora zviga zveUN Action Plan nemukushambadzira mukubata kwakanaka kwevatapi venhau vasingambunyikidzwi, kuitira kuti zviite mutemo UN Action Plan.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica vaJake Sullivan vari muIsrael pari zvino, umo vari kutarisirwa kuzeya nemutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu nezvekukosha kwekusakanda mabhambo kunzvimbo dzinogara vanhu vasinei nehondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Kunyange vanhu vakawanda vari kufa muGaza, hondo iri kuenderera mberi zvave kupa vakawanda kusanganisira United Nations kuti vakurudzire vari kurwisana kuti vambokanda zvombo pasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Izvinhu zvinofanwa kuchitoitika panguva yatiri inoi, nekuti tikuona kuti hondo yekuIsrael vachirwisana neHamas yakuchiita kuti pachiita tingati macasualities emacivilians akawanda sitereki, because ndo pane nyaya yeaid iri kunetsa and nyaya iyi iri kuafecta anoti maordinary citizens. Saka kuti nyaya ichitaurwa ichipera vachiwirirana kuti hondo ichipera zvekare, I think it's a stance in for way ichitoitwa panguva inoi.
Tiri kuona zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira ivo kuti upenyu hwevanhu vemuGaza usarambe uchirasika. Unoona Israel ichizotambira here chikumbiro ichi chekumboti vanhuwo zvavo vasarambe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa?
Israel pari zvino nezvatikunzwa zvavari kutaura, vari kuti pari zvino haisiki nguva yekutaura. Vanenge vasiri kuona senge nyaya yekutaura ingabatsire chunhu, nekuti ivo vari kuti pari zvino vakaregera kupusha kana kuwedzera kuenda mukati mepalestine umo kana vehamas. VeHamas vacho vanozoti vakahwina nyaya iyi ende vanozodzoka vachibombowa zvekare Israel. Saka veIsrael panguva ino vari kutoona senge vava kuda kuita pachirungu victory yekuda kupedza Hamas. Saka izvi hazvo zviri kuuya neyatingati maconsequences yekuti hondo iyi iri kuparadza nevamwe vasina mhosva, and hondo iyi iri kutadza kuti paitawo zvimwe zvinhu zvatikati zvingave zvichibatsira vanhu vari kupalestine ikokoko, nenyaya yemushonga kana kuti zvingave chikafu. Saka kuna veIsrael pari zvino vachibvuma nekukurumidza kuti nyaya ipere yatione sekudaro.
Pane zvingaitwa here nemasangano akadai seUnited Nations General Assembly nevamwewo kuti tione nhaurirano dzekuti hondo iyi imbomiswa dzichiitwa?
Ya, pari zvino pakuchida kuti nyika dzichibatana especially nyaya yeUnited Nations kuti vachipo kana resolution inova pachiringa yatingati ingave sustainable kuti hondo iyi imiswe, because chinangwa chacho chehondo vamwe vari kuti I think ichaitwa achieved because Israel yatipindei mupalestine imomomo vachirwisana neHamas, and vanenge vatibate vanhu vehamas kana kuti kuuraya matoro rehamas akati wandei. But pane zvino chinangwa chacho chehondo ichi chakuita chichiita muchirungu zvekare not making sense. And pekutanga taiona America ichitaura kuti Israel ine mvumo yekuzvidefenda and uyezve vaisapotawo zvekare hondo iri kuitikayo. But iko zvino takuona America yacho ichiita senge yakuchitaurawo ichiti aiwa izvi zvakuitika zvokuti macivilians akuchibatwa munyaya iyi yehondo iyi izvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka mashoko aya akauya achibva kunyika dzakatasana seAmerica nedzimwe nyika dzinoita senge dzinokwanisa kuve zvichitaura neIsrael zvinhu zvakanaka, and zvinhu zvinokwanisa kuzounzawo yatingati resolution inozopedza hondo iyi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nyaya yerubatsiro rwezvombo zvehondo zvinokosha mamiriyoni $20.2 emadhora ekuAmerica rwakapiwa Zimbabwe nenyika yeChina nezuro yasimudza mutauro mukuru vakavanda vachiti hurumende iri kutarisa kusiko. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza pamwe nenhengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Totanga nekunzwa kubva kuna Dr. Mavaza.
Chekutanga ndechekuti toda kutenda China nekutirangarirawo panguva yakadai. China ndiyo shamwari yedu mumwaka yese mutando mukupisa, mukutambura, mukutambudzwa. China inomira nesu. chipota yakatipa kana kuti donation yakatipa kungopiwawo hedu zombo zvine mari inoraudzira chinhu chikuru. Isu pataikura tinonzwisa kuti baba vemba kana vachibuda panze kunyange vasina munhu wavari kurwa naye vanoenda vakabata katemo kavo netsvimbo yavo, havasi kuti vane munhu vari kurwa naye asi vanogara vakagadzirira zvikada panze ipapo vanosangana neshumba nezvimwe zvikara zvingada demo kana gani. Saka kugara nyika ine zombo hazvirevi kuti inoda kurwa.
Kutenda
mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanogona kukurukura kuti kana pavangotsika vanobva vapiwa mubayiro, vanobva vapiwa chipo, tochena nechipo chezvombo chatakapiwa.
Tinzwe kuna vadzokora munoti nezvombo zvakapiwa nyika.
Uku ndo kunonzi kupenga kana kusafunga kana kuzungaira kwehurumende yedu, kuti tiri kuona hurumende yedu iri kusimbirira kutenga zvombo isu tisiri panguva yehondo. Vada kurwisana nani? Vada kurwisana nemacitizens. Kutenga zvombo vachitadza kuvaka zvipatara isi tisina majekiseni, tisina chero panado chaiyo chaiyo. Vanhu vari kufa muzvipatara umu nekuti hakuna mishonga, hakuna mishina inofanirwa kunge ichishandiswa. Manesi, vakoti, madhokotera vari kutiza munyika nekuti havari kutoona kuti hapana zvazvinobatsira kuti wakadzidziswa kuti urape vanhu asi hausi kukwanisa kurapa vanhu nekuti muzvipatara hamuna chirimo. Asi woona hurumende ichimhanya kunotenga zvombo. Vamavaza vari kuya pano vachitaurira vanhu kuti hanzi vakapiwa mahara. Hongu vanogona kunge vakaita kunge vakapiwa mahara, asi munyika medu, in the world over, we know that there is no such thing as a free lunch. Pane zviri kutoitika ipapa. Hurumende yedu inopa land, inopa chii, yakugadzirisa zvaiitwa nechina izvi. Saka hakuna chinhu chemahara munyika muno. SeChina inotozikanwa kuti haipe chinhu mahara. Saka tiri kuona hurumende isina hanya nevanhu.
Iyo nyaya, Dr. Mavaza, pindurai tinzwe.
Aiwa, hatingangoinamira mushonga pasina chironda. Takaudzwa tese China ikabvumirana nesu. Zvi vakataura pamwe chete pamberi pevanhu kuti tapiwa zvombo, hatina kutenga. Saka handizivi nyaya yekutenga kuti vari kuiwana kupi. Chepiri, ndagara ndataura kuti baba havabude panze vasina kubata chombo, vasina kubata tsvimbo. Chepiri, ndautinzwisise kuti vajonga, kana muchifamba mumugwagwa mukanzi nemunhu ndoda kukupai bhutsu yekupfeka, imota kumba kwangu hakuna sadza, ndipei uri hupfu, musandipei iri bhutsu. Haudaro unotambira chawapiwa. Zviri kwauri kuzotengesa utenge upfu, zviri kwakii seZimbabwe kutengesa zombo zviri zvakare. Tozosara nezombo zvakanaka, mari yacho toita zvidavitwa navadzokora. Chepiri, hatidi kufadza vaenzi nekunyeba. Zimbabwe muzvipatara medu tava kuimprova, tava negreat improvement. Mapiritsi ava kuonekwa, pachine zviri kunetsa pano nepapo, asi zviri kugadzirika.
Tipende chirongwa, vadzokora, tingaona here mune ramangwana hurumende ichinzwa kurudzire yenyu yekuti itsvage mishonga pane kutsvaga zvombo?
Aiwa, ramunangagwa, handi muri kutoona zvavari kuita vamavaza. Vari kutoisa zvigunwe munzeve, havateerere zvinodiwa nevanhu, havateerere zvinodiwa nevana veZimbabwe. Vanoita zvavo zvekugutsa ivo nevana vavo, matumbu avo, vana veZimbabwe vachinhonga svosve nemuromo. Chandotaura vana veZimbabwe ndechekuti zivai kuti navamunangagwa nezanu PF hapana kwatiri kuenda. Kwatiri kuenda ndokwatiri kubva. Zimbabwe haimbofa yakaenderera mberi kana vamunangagwa nezanu PF vakaramba varipo. Tarisai muone zvavari kuita kuparamendi. Paramendi yedu yave dambe, yave chiseko chenyika. Ikonomi yedu yaita kunonzi kupazwa, yaenda kumawere chaiko chaiko. Hakuna ari kuwana mari, hakuna ari kurarama zvakanaka kunze kwevanhu vezanu PF.
Nengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunengo yeZanu PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavaza vari kwakare kuBritain neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable, apo tiri kutarisa nezviri kuitwa nevamwe kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 14 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke ingxabangoza edalela eParliament namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa lwama-by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono ejiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonona kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa lwama-by-elections olusanda kwedlula okubangele ukuthi usomlomo abeze amapholisa ukuthi adudule abe-TRC laba okuchiye abanye babo belimele. Abe-TRC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhethwa oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemavuku Tafara umnumzana Sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TRC umnumzana Tafumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athuthe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxele lunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha isadiki yonke. Okwenziwe ngabantu ngama MP ethu eParliament was the right focus ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliament did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakubukhanya vele bekungamelanga angene eParliament. Lokufa okwenza khona uTshayende Masaya umfundisi in Mavuku ngendaba zona lezi ze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa, le election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye osiseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TRC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshwe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama-disappearances, ama-accidents, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama-liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things. But ukuthi ubabuze ukuthi hayi lina lime ngaphi, they will never tell you, ngoba labo bayasaba for their life, ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So khonapho hayi They cannot do anything but sing to their master as a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliament yini kumbe liqhubeke likhona kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje
kule nkulumo oze ukuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama Parliament situations lama council wonke jikelele eZimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakhulunywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bakhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vela kusoze kusihluphe lokho abantu bonke bayaphuma ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Muringai ilunga le TCCC ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e-TCCC ebesephula umthetho wedale lePhalamende okuhoza umuntu bemhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga nedale lephalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela ukuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale lephalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani. Kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze kakhule iloba langayiphi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelunga lephalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngale besiyahozana edala lephalamende siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala lephalamende kuyayangisa lokwana ngoma.
Bathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga le-TCCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga le-TCCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe sePhalamende.
Mina Nkomo lokho okunye lokho angeke ngikunge ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa usaphwanya wa kumbe kwafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala lephalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lephalamende. Xa kungabanga engene unopposed ngakhona kokuthi icourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona kwaphume labana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe lilemthetho imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele ilizwe leli libuswa imithetho umthetho amdali amadali yena la esiwakhangelele ukuthi ayethi imithetho esimele siyamukele. Namangala ukuthi yothi i-opposition naleyo nayo ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ibekhona eku-constituent kaScott angikwazi kuyini abaza kwamukela vele.
Abe-TCCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba ePhalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziso esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo angeke izijeziso zePhalamende ikakhulu umuntu ongaba sendleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo nguye somlomo webhadale lephalamende okuthi izijeziso zelezemali sezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho nayeso lulukhulu kakhulu ngelunali kodwa luswazi amele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wephalamende.
Lelo lilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. umsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginophala jikelelo webandla le-TRC onguye oxotshise uChitengu lamanye amakhansila lomeya wayekhona uMnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorekthwe, kwakorekthwa ke kwave sokulandela iprocedure naliyana, ithethe nje isikhathi eside. Aso recall entsha. Hayi ama-recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani, asikaqhubeki ngama-recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama-recalls. Kuzathi leyo case ingadlula-ke sesizabe selulolunye unyawo esilubonayo oluphambili. Ohayi okwakhathesi kakula ma-recalls, leyi kayisiyo recall entsha. Khona nje i-recall kayiphongukuba khona nje ngokuthi siyayithanda, iba khona nxa sokule sizathu esifunekayo, kodwa kwakhathesi hayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kamnumzana Sengezo Chabangu exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa xiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze. Kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Siye kolunye udaba, samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemitshina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze, kodwa bona benza inkani okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise, bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu. Kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo muntu ade bemazi ukuthi khona urecalling. Labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi. Isisenza ukuthi khona intando kaZulu-ke ingenziwa. Lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekuhambe njani, kodwa bekumethi bakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona, kodwa kube hlulile khona lokho. Ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TRC.
Sela ngo-Augusti kuqhutshwa ukhetho laphana, sekube lamameya amathathu eHarare laphana. Lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansileni yeHarare laphana?
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kugquleka amadolo. Ukuthi kugquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlo ngandlebe liyayo. Ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu le-TRC lalo lilihlo ngandlebe lisiye eMpumalanga lelana liye eNtshonalanga. Okutshengisa ukuthi eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu. I-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekutshabalele, akusekho, amathemba kawasekho. So kuyinto embi kakhulu khona lokho. Kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-TRC kutshengisa ukusilela kobukhokheli, kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali, ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo, okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona leyo. Nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinda.
Sibona lokho sekubangela ukuthi kube la by-election kulamanye njalo akhangelelwe ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqhakathekiswa na?
Ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize. Abantu sebezifaka. Asithi ungakhangela vele ku-TPC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-records ona lapho. U-president wakhona ukuthi ungene njani akucaci. Abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kakucaci.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelele lwebandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-TPC lise-South Africa umnumzana Trustin Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Sina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu. Sibone ukuthi singaiiisiye phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imibono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela babona ukuthi kungaba njani. Umkhazi ngabantu abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazitshololo nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona imthethandaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kutshoni, ngoba bahlala bekhona imthethandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe e-captured njani nxa ezaphuma le mpumela ezibafevayo? Ngoba phela into e-captured kushuthi ngabe isebenza against the US onke, but siyakwazi ukubana bona balama-judgments amane abalawo asabuya esekela bona not state. I-democracy le bakhuma ngayo angazi ubana i-democracy mhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into enale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekansilini loko kuthiwa ngama-recall kusenziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu. Kuvela khonaphana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uChuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, uyakuchuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa-ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa kusiyenza ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho, siyalungisana. Idemokrasi esikhuluma ngayo, sikhuluma ngedemokrasi egoqela wonke umuntu, egoqela uZulu wonke. Ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje, pho kutheni senibulala abantu ngoba nifuna isikhundla
masesibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku.
Baba Chumu, ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihloko zisabalele endaweni zonke. Into eyenzakalayo kodwa into engabelanga sinjani sivumele sonke. Kumele sikhulume ngelizwi linye. Condemn i-violence, condemn ama-kidnapping, condemn into zonke eziziyana ngoba njalo zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu, akuyigqibe ngamafitshane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngakuye mhlawumbe abantu bayavumela kwayena kwamnangagwa. Kube uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle. Ukhetho aluhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yenkonwa ngama observers.
Baba Chuma, ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlanzi izinto. Ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ubona ongamele ukuhlawula esiba recognize lokana utabona akuhambanga kuhle akuhambanga kuhle yinkulumo zabantu bona ababevele bethia bele result yabo esekhanda labo othi bakucabanga ukuthi kuzahamba apho uyalile osubaa ukuhambanga kuhle le jaka elinxa lisiyakhombisa inkazana angavele asiyalesa sembono ngoba usekhade kodwa yena ebebuye efuna uzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungagcina sunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphenda kanjani kusaza futhi ufuna uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU-PF endaweni yalo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikansili yakobulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamakansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likabulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore that's Epping Forest naseRochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakulemabhebhe Phumula, Mpopo, Manjube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sike sihlafuna lolu daba namhlanje apho sejokiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sawukhe kodobhu lakobulawayo mayor wedobhu lakobulawayo director engineering chairperson we-finance chairperson we-future water the chairperson we-engineering sicela like lihambe lindikula liyebona uminister of finance liyebona uminister of water lebona uminister of local government sicela bedeclare ukuthi idorobho lakobulawayo is a water crisis city ukuze igovernment eleliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobho lakobulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga ukruga ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale kodwa ke kathesi ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding akeliye khulumthakanda mathi mase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident uNangagwa ukuze udaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali nokuthulungisisa udaba lwamanzi it is like declaring a second gukurawundi edorobheni lakobulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu la kubulawa ngoba in short ka test ngamafu challenge ngizathanda ukuthi ke nibikeze ke isigodo sikamthwakazi ke isikhathi samadamage singakhangela insizwa beyise i-percentage yayo ka-test ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa nqema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Bese sikhangela kumzingwane esithetha amdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele amanqema ekade ku-21.97% izata luthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikomishina ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke ukuthi kube kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-dam the can push us ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela-ke kulento esithi water rule rule 21 ethi kumele nibe lenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanisa ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yiko-ke size sejele enjengale. Kodwa-ke isimo sibi ezibhaleni zethu zamanzi sithi-ke Bulawayo njengakathi siyakhuluma izulu liyana sithi nenze imithandazo ethe namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakubulawayo amanzi. Kodwa-ke ithe sizabe sisaplama izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawu ozelandle ukuthi ngake abanye ama-partners ukuthi-ke besifake isipansi ukuthi befake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi-ke la amadibesi awathuma kahle ngale government bengabuya-ke bedabakuphetheke ukuthi sinethane edabeni lamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuzwe exoxa noNtungameli Nkomo owestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umhlabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gaseko. Iphephandaba leHerald lithi umaneja wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. iStudio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Silisizi kakhulu ngemva ka-3G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenze lokuthiwa ngu-Chipo Mchekwa. So kuyinto edanisa eswini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili ungaka ube umfana osakhulayo.
Khangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu ngingasikhangela ukuthi ubezama ukuthi naye afake abantu abakhubazekileyo kumap ubezama ukuthi ahambe endaweni eziningi sabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye isinabuzane. So ukusishiya kwakhe uzasishiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundaba ezesiculo lapho eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu oyahlabela njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane nabo bahloniphe abantu abakhulazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe le nguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamelesikile ukuthi naye yenza ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.